Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo zvita 31 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa mugore rinouya.
Ane chekutangisisa ndechekuti pane optimism iripo. Of course, it's guarded, it's a bit cautious. Vanhu vakawanda they are cautiously optimistic kuti mareforma ari kutaurwa nehurumende akakwanisa kunge achiimplementwa zvinogona kuimprova economy.
Mumwe wevechidiki veMDCT uyo ari kuda kukwikwidza musarudzo Sakanzura gore rinouya anoti anotarisira kuti gore rinouya kuchange kusina mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Nhasi tichakupai zvinotarisirwa nevateereri veStudio 7 mugore rinouya ra2018. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa. Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti vanhu vakatambura zvakanyanya mugore ra2017 nekudaro havafanira kutambura zvakare muna 2018 kunyange hazvo matambudziko acho asati agadziriswa. Mugore rino riri kupera nhasi zvinhu zvakawanda zvaiitikawo zvinosanganisira kunetsa kwemari, kusanganisirawo mabond notes ayo akanga aunzwa nehurumende senzira yekurerutsa nayo dambudziko iri. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Chitambara patarisiro yegore ra2018.
Ane chekutangisisa ndechekuti pane optimism iripo. Of course, it's guarded, it's a bit cautious. Vanhu vakawanda they are cautiously optimistic kuti mareforma ari kutaurwa nehurumende akakwanisa kunge achiimplementwa zvinogona kuimprova economy, zvinogona kuwandudza economy. But gore rinouya igore remaelection. Normally maelection anonzo ma-uncertainty zvinogona kuaffecta nyaya dzeconfidence. Zvoita kuti vamwe vemabhizimusi, vamwe vemainvesta vanga vachida kunza marombo mira kusvika pane clarity maelection ko even after maelection. Saka panogona kuita wait and see attitude on the part of my international investors. Vada vatanga vaona kuti zvichabuda sei musarudzo. Although akawanda vanenge vaine mapozisheni anenge vatora zvavo kuti maybe batteries ndo richakunda, maybe mutungamiri achange achidzoswa, but pane maanserendis aripo chino anogona kuaffecta confidence. So I think maondero andinoita ini basa zhinji, basa guru in earnest, mareforma zhinji anogona kuzonyatsa kuchifamba nenzira yatine tichitarisira after my election.
Kouyawo panyaya yekugadziriswa kana kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika, tingaona here vemakambani vekunze vachiuyawo kuzotanga mabhizimusi munyika?
Haringoredi, pane masignals aunzwa, for example nyaya yeindustrialization anoincentivize maforeign investors. Ende hurumende ine vamwe maprojects ayanga yatanga ekuda kuwandudza nyaya dzeinfrastructure in general. So ndirikutarisira kuti takafambisa sarudzo dzedu zvakanaka gore rinouya, mainvestor achauya, foreign direct investment ichatikwirirei zvakanyanya. I think especially my institutional reforms akanaunzwa aya emaparafetals nemamwe mapolitical reforms, I think akafamba zvakanaka, pachava nekuwandudzika kweinvestment munyika iro gore ratatasanhare, especially after nyaya dzemaelections dzapfuura.
Vamwe vanogara vachingochemawo nenyaya yezvirango zvinhu zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. mitemo yakaita sana zidera nezvimwe zvakadaro vachiti ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutarisa kuti nyika ivane vekunze vanoda kuuya. Mutemo iwoyo unobata here vanhu ivavo vanenge vachida kuuya kuzoita mabhizimusi munyika?
Mutemo wezidera wanga uri kungoafekta maglobal financial transactions pakati pemabhengi emunomo anenge achida kuitidzanawo nemabhengi ekudzimwe nyika nekuita facilitate international payment. But atingatori zidera toti ndo scapegoat. I think masanctions mazhinji takatozviita imposed, atingati internally imposed or induced sanctions through our own acts of omission and commission, kuburikidza nenyaya dzana corruption, nyaya dzestate capture, nyaya dzemismanagement yemaparastate tao. I think masanctions atatozviita imposed on ourselves.
Ko remangwana revashandi muna 2018 unoonawo rakamira sei, Dr. Ashitamba?
I think upfumi hwatanga kuwandudzika chaiwo naeven investment imwe inge ichicreata employment but hazizvinhu zvinogona kuitika yatingati in the immediate or in the foreseeable, in the short term, but I think zvinhu zvinenge zvichita a bit of time to fully be actualized. But I think in the medium to long term takamhanya nemareform ekusimbaradza mainstitutions yedu, ekugadzirisa political image nepolitical environment yedu. I think zvinhu zvichanaka zvakanyanya kunanzi.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare nestudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Mumwe wechidiki veMDCT vaNelson Mukwena vanoti vanotarisira sarudzo dzisina mhirizhonga sezvakare zvichiitika mune mamwe makore adarika. VaMukwena avo varoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya, sakanzura weWard 10 kumarondera West vanoti kana vechidiki vemapato ose ezvematongerwo enyika kusanganisira bato ravo reMDCT neZANU PF vakanzwisisa kuti mhirizhonga yakaipa, vanoona vabereki vachivhota zvisina dambudziko. Ngatinzwei hurukuro yataita navo muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki.
Gore ra2018 yatiri kuenda kuelection. Kudai election isina mhirizhonga, kudai election ikaitwa free and fair, isina vanhu vanokanganisa kuita sarudzo.
Atsika ndo zvinogarowanikwa munguva dzesarudzo, vaMukwena, kuti mapato munonongedzana kuti iri riri kuita mhirizhonga, iri kuita mhirizhonga. Izvii zvingaitwa kuti mugadzirise dambudziko iroro kuti risaramba richibuda gore roga roga?
Ndinofungidzira semayouth, kana tiri mayouth vane vhizheni, vakuona kuri kuenda nyika, nyika iri kuenda kupi, tiri kubva kupi. Edzi yedu yeyouth haisi edzi yekuramba tichingovana nevanhu kana kunzi ezano nemunhu emdc varovana. Tinofanira kune tichoshanda tese, ivo vachiita zvavo, vachiita zvavo, tichogara pasi kuti tikuramba chinonzi violence. Hatisikunda vanhu vanobhutisira vanhu, because violence yakatanga nemayouth yakuita kuti ana mai nana baba kana vangaida kusapota izvi MDC vanotevachagoni kubuda. Saka isi kuti kana ari mayouth and focus ekuronga kuti nyika igofamba sei, tichiri nemishonga ende tiri kudai election iri free and fair election.
Imi muri kutarisirawo here kukwikwidza musarudzo idzo dzamuri kukurudzira kuti dzinge dzine runyararo idzi?
Mumarondera wese ndikutarisira pamondora kuti ndandiitarisira milao kati ndomandidzoriri kushanda izvizvi tivanhu varedisei vaiei.
Asika batorenyi mire MDCT makapinda mubatanidzwa MDC Alliance munozotarisira here kunge muchibudirira kudomwa kuti mumirire kuwe kansela.
Kana ndasarudza zvavongwa kuti MDC Alliance yatinda kuti asina problem nazvo. Kuti agenda iripa izvekuti MDCT kana kuti yakunzi MDC chakatine konzo tikakubvisa rezhimu yadati yava mugabe nevamunanga saite ndeyatikokokasa kuti ibve nyika ifambe zvakanaka.
Zvii zvamuri kuita zvakananga nebudiriro mudunhu menyu parizvino zvokuti vechidiki vanogona kukutarisai vachitaiwa ngatisarudzei vamukwena.
Ndane almost 6 months ndiri paground kubva tichara kukurira kuti vanhu vaive vanoregesa mota masabhuku vaibhadharisa mari ini ndaitara by all means kupa service delivery kuwani ndine maupdate system ndichipa vanhu door to door munhu wese ngaaende anoregesa ndichingati vhoterai MDC. NPF vota ndiyongaba asisi vanhu vaende vanoregesa go and register to vote. Ndobva ipapo programu yaende yabva kumashure ndichiita ndikuita mabhora ndikuita matournament evakadzi mabhora evarume every weekend ndichiita programu nemaiyi.
Zvii zvamungatarisirawo kuti zvingave zvimhinga mupinyi?
Kana ndakasarudzwa nevanhu handichadzi kubudirira bhozi ndiri kushanda paground kutaurira vanhu manakira akaita MDC Alliance yacho.
Ndevapi vamuri kushandawo navo vamwe vari kukubatsirai mabasa amuri kuita?
Ndiri kushanda nemayouth ndiva ndinoshanda navo paground nemadzimai nevakuru madhara iyo mama old age yekana ndikushanda navo pese paitoregisa vanhu zvaita door to door nemachembere vamwe vasaa sakwanise kufamba taivatakura nemotikari dzivavhotera MDC vanovhoterani but aida kuti varegiste ndaivatakura nerori vachaira kuregista vanovhota ndosamwe vatikwanise kufamba ndigada mudzidzo challenge yekumamusha kwadzi inenge yakakura edistance nepainge pane police station saka taitsaya kuti munhu wese awane mukana wake wekuregista agosarudza utungamiriri hwaanoda asingatitidziriwe.
Mashoko amungasiyira vanhu veku Marondera West kudunhu kwenyu?
Ini mashoko andinotaura Marondera West seyouth movement nekuti isusu MDC Alliance hatisi kuzotendera vanhu vachaita violence Marondera West. Tine makore akawanda tichibva kumashuroko election yemarondera West haifambe zvakanaka vanhu vachigututsirwa vanhu vachiyara musango saka this election yatitende ya2018 tida election hatida vanhu vachavhundukira vanhu ende tamira tichimira tichidifenda vabereki vake ivavo kuti hakuna munhu anobhundukirwa. Ndakaitika previous week iyo ndakaenda kumusha kwaitambirwa mbeu yechimagare mapenda iyi ndakatanga kuti yauya pano yamboya iri ndani chekutanga sometimes kana chipiwa vanhu chinhu zvegovernment vanhu vari vapf ndetiraizi iyoyo haitambirwe chinhu pamberi nezanupf vanga vakuti pamberi nezanupf nono aienda panapa takaiana tikutaura nyaya yekuti vanhu ngavapiwe mbeu iri transparent kaza munhu wemdc munhu wezunde ngaapiwe mbeu bhozi vanhu vari kubatirwa mari dzavo mabasa mbeu ndeyegovernment haizivezanupf.
Ava vanga vari mumwe wevechidiki ari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya vaNelson Mukwena vari parunare kumarondera West neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 15580 ne 6080 kHz pa shortwave. Muchikamu chedu chechitendero nhasi taita rombo rakanaka rekutaura na Reverend Dr. Levi Kadenge vanodzidzisa pachikoro cheUnited Theological College muHarare. Hurukuro yedu yakatarisana negore dzvara 2018.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Jesu simba rangu
simba.
Ndiripa Reverend Dr. Lezi Kadenge ndinodzidzisa paUnited Theological College anodzidziswa vafundi vemachechi anosvika 7. Saka tinoshuvira vanhu kuti vave negoredzva rakanaka, vapedze rino zvakanaka, vapinde mune rinouya zvakanaka, nokuti vakada kunyanya kufarisa vanogona kutadza kuripinda, nokuti zvinotoda kutongotarisa mativi ese kuitira kuti tipinde tese tisawana watinosiya kuno kunze vongo vanenge vachirwara ngavarware zvavo asi tinenge tichishuvira kuti dai vakapora tikasvika navo mugore rinouya muzvakanaka ungava mufaro wedu kuti munhu wose asvike mugore izvi
tichitarisawo zvakare Reverend Dr. Kadenge tinoona kuti iro ratakupedza gore ra2017 igore ranga rakaomera vanhu zvakanyanya mungava munyaya dzezveupfumi munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zvakadaro zvii zvamungatauraw pamusoro pegore iro ra2017
ya ranga rakaoma zvikuru zvokuti vanhu vakaparapata chaizvo kuti vararame mugore iri tinongotenda kuti takaburitswa mugore iri kunyange zvanga zvakaoma sazvo kudai asi chatinonyanya kufadzwa nacho ndechekuti vanhu vose vakakwanisa kuita zvavaida kuita kunyange zvanga zvakaoma asi mazimbabwe nokuita kwavo vanoshanda zvokuti hapana chisingaiti sokuona kwedu nemabatiro avanoita munyika muno vanobata zvikuru kwese kwese kwavari kungava mhiri kungava kuno kungava papi vanoshanda zvinoyevedza chaizvo zvokuti tinozviyemura nevanhu vose kunyange nevari kukunyika dzavo idzodzo vanoyemura kushanda kune vazimbabwe
tichitarisawo pakumira nechitendero Reverend Dr. Kadenge munoona vana vezimbabwe vari vanhu here vakakwanisa kunge vachimira nechitendero kunyange zvinhu zvakaoma kudaro
chaizvo chaizvo nokuti chatinoona kukura kwemachechi kukura kwenzvimbo dzinosanganikwa vanhu vachirumbidza mwari hatimboona pachishota kana kuderera kwounhengo saka izvo zvinotifadza zvinoratidza kukura kwechitendero vachingoisa mwari pamberi muzvinhu zvavo zvose saka zvinotifadza izvozvo kuona rudzi rwedu ruchingokwirira nyange mukaona kune dzimwe nyika kwavakaenda vane masangano avo emachechi anobva kuno kumusha havana kuda kuasiya vakatsikopinda muvanhu ivavo vakava navo vakaenderera mberi nezvitemberi zvavo saka izvozvo zvinotifadza kuti kwese kwese muzimbabwe kwaanenge aenda anoda kutora chitemberi chake achifamba nacho
shoko ramungaoneka naro gore ra2017 muchipinda naro kusvitsukidza vana vezimbabwe nevese vakateerera kupinda muna 2018 richibva mubhuku dzvene nderipi Reverend Dr. Kadenge
tinofara zvikuru kuti mwari uchatiyambutsa mugore iri tichifara kuti iye mwari anotiona anongotiitira zvakanaka nguva dzese panguva ino yatinorarama tinoziva kuti iye mwari wakatibidzira kuti anoziva zvaanoita nesu anotipa uchenjeri neungwaro muupenyu nekutionesawo zviriko kunyange zvisiko tichingomurumbidza mwari iyeye munguva dzose saka ndiwo mufaro wedu iwoyo watinosiya gore rineri tichienda mugore rinouya iye mwari anoziva anotichengetedza achitipa kunyange upenyu hutsva mune ramangwana haana kumbotisiya tiritoka anoramba ainesu achifamba nesu kwose kwatinoenda saka ndozvatinongoshuvira vana vezimbabwe mu2018
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Kadenge aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Levi Kadenge nekuwana nguva yekutaura nesu Dr. Levi Kadenge vanodzidzisa paUnited Theological College muHarare iye zvinotombonzwa kubva kuna Evans Zininga westudio 7 muhurukuro yaakaita nevateereri vestudio 7 kuti tinzwe kuti vari kupedza sei gore ra2017 uye kuti zvii zvavanotarisira muna 2018
hello ndiri kunzwai
kana ini ndiri kukunzwai mukomo wangu zvakamira seiko kwamuri muri sei sei mwana wamai
handina nini kuri sei kweikoko hai ndirinani pana apa pajoza
pajoza apa, pari seiko pajoza?
Pari nani kupisa chete, no mvura,
Makari tamba seiko Christmas zororo iri gore jara tatarisa iri makatulongera zvipiko?
Gwere java, pano sisi kataka ronga, atitangono endo sedu, kuno rigari ratiri pachecha.
Murugu enda ku all night prayer.
yes, nige tiku all night prayer, yes.
Nana papa, ere mchiru wa makros over.
Ya, tenge te chiru wa sedu, nana papa ibamu.
Ayo, azuna kuhipa izozo, tino kutenda ni kupinda mchiru ngwa kanamine, ama nisha mwareza, mnoda kukwazi sana na zona, nasi sunungu kaizenyu.
Ya, ndinoda kukwaziso mama wangu wanova iwo beta maruta vari kutungisa.
Ndo vega here hamuna vamwe?
Vakawandisa ndichiruta.
Alright.
Ndozokwaziso sekuru wangu sekuru Bhuka vari ikokoko kuchitungisa. Then ndozokwaziso mafriends angu anosanganisira iyo Tatenda Mukwereza, Tatenda Masona, Peter Nemaronga vandakazvidza navo paseke one hike kuchitungisa. Then ndozokwaziso macolleagues angu andinoshanda navo kuno South Africa kwandiri. Wanora iyo mneri marine ino sechegenyu nevamwe vose vanondiziva.
Aiwa tinotenda imi maita basa magona, imi mapinda muchirongwa mukakwaziso hamani shamwari mopedza gore zvakanaka nai mova ne 2018 yakakomborerwa.
Maita basa chaizvo kana neimomo ninguva yakanaka iko.
Zvakanaka tinotenda. Mukoma munyaradzi.
Halo makadini.
Tinosimba mukoma wangu muri sei?
Tiri raiti.
Zvakamira wani wani iko kwamuri? Muri kupi kwa imimi?
Tipa Johannesburg apa.
Johannesburg. Hanzi kudii makabatwa nezvinhu here?
Takabatwa nezvinhu, takabatwa basa, rakabata.
Aiwa tinotenda. Tinotenda muri kupemberawo seiko Kisimusi gore dzvara uya iri makatirongera zvipi?
Aiwa zvese zvakarongeka, zvakarongeka asi zvinorongeka mufaro chete. Ndoda kutanga kukwazisa nhengo dzedu dzestudio 7 listeners club dzestedzi taiwa tiri kunakirwa pagrupu dedu apa tikurukura tichikurudzira vamwe kuteerera nhepfenyero kuti vanzwe shaumarizeza kumushau.
Tinokutendai mukoma nekutirangarira maita basa.
Tinadzoti tiri nhengo dzetine club yedu yevateereri, club yedu yevateereri haiwa tiri raiti ndoti ngava dzechrismas negoredza zvakanakisa sere.
Handitika? Aiwa, tinofara mukoma nekutirangarira kwamunotiita uku nekuti kana imi musipo nesu hatipo. Saka kana muripo kudai so, aiwa, tinobva tanzwa kufara.
Then ndoenda kugokwe kwa chireya uko, vese vatinotamba navo, vese vana Victor Germani, vana Elfas Rashai, vanani vese. Kuti aiwa, ngatipinde mugoredza takafara chaizvo, takatarisira zvinyowani kubva kuna Mwari.
Right.
Kubva tafara zvemugoredza iyo.
Aiwa, imi maita zvakanaka, imi mapinda muchirongwa, nemiwo mukoma tobva takushuvirayo gorodza rakapenya nai.
Ndinotenda nekundipa mukara.
Zvakanaka mukoma, mova nezuva rakanaka. Tatenda. Tiri kunzwa hama neshamwari vari kupinda muchirongwa vari kufara vari kutiudzawo zviri kuitika kwavari vachikwazisa hama neshamwari tichiti goodbye 2017. Tiri kuramba tichiwana vamwe vari kuda kupinda muchirongwa. Alo muchirongwa.
Halo makadini.
Ndinosimba makadiko mukoma wangu, zviri sei sei?
Zviri nani nani hazvo, tiri paHarare.
PaHarare paSouthbury apo, havarari zita rekudhara. Kwakamira seiko kuHarare?
KuHarare kuri nani zvako despite kukwira kwemaprizes but tiriko.
Maprize hanzi akwira here? Chiko chanyanyo dhura mukoma? Chingwa here nedoro? Ndo zvatiri kunyanyonzwa kavanhu vachichema nazvo.
Zvinhu zvese zvakakwira.
Yes.
Flour, sugar, rice zvese zvakakwira.
Ai. Zvinotodhleiko, todhlavhu here nhaye vakomana?
ameno vamunangagwa vakakuti ngoti nokutanga kukwira kwezvinhu.
Saka muri kuti ndo vakakwidza mutengo here nhaye mukoma?
kana munhu uri president zvichikwira everyday ichabva kuta zvava zvakwira ichabva kuadresa zvinoreve izvi.
Aya kwakaipa mwana wamai, ndovimba kwavari vakateerera vari kuzvinzwawo kuti aiwa mhuri yavo ndiyo iri kuchema chema iyi. Varu kurwadziwa nekuti zvinhu zvakwira dai.
Ndadzi zvitimbiramirwe nyika.
Ehe.
Kuti vanhu tivavhotere. Pasina izvozvo hativavhotere.
Aiwa tapanzwa. Hamuna were hama neshamwari mbiri nhatu dzamunodawo kupa sando nhasi muvaitewo happy happy kakwavari uku.
Aiwa ndoda kukwazisa hama dzangu dziri kumari.
Mapedza imimi. Rai mukoma, ndokutenda nekupinda muchirongwa maita basa.
Tinotenda mutoro wedu wenhau Ivan Zininga, uyo anga achitaura nevatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana pamusoro petarisiro dzavo mugore dzvara 2018. Iyo zvino tokupai kambo tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu kabva kangotipinza magumo egore ra 2017 tichitarisira kupinda mugore ra 2018 sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa mumwe wechidiki weMDCT uyo aroda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya sakanzura mudunhu remarondera West anoti anotarisira kuti gore rinouya kuchange kusina mhirizhonga yezvematongerwo enyika manzwawo hurukuro yataita naReverend Levi Kadenge pamusoro petarisiro yegore rinouya ra2018 anokushuvirai gore rakanaka ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti tosangana zvakare muna 2018.